Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 18, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dzimanguva tiri kuona vanhu takatarisana kumatownships zviya vanofamba maface masks aya ari muhuro, asi vakazongoona mapurisa kana masoja ndopavakupfeka maface mask. Izvo zvoita kuti vanhu vari kutotya mapurisa nemasoja pane kuti vatye chirwere ichi nekuda kwekushayikwa kwedzidziso yakakwana.
Bazi rezveutano nezuro rakazivisa kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere checovid-19 hwakanga hwasvika pazana nemakumi matatu nevashanu kana kuti 135.
Nyaya yekumbosiyana naHopo rinotanga kunetsana negweta rake. Makasendeka nyaya yaHopo zviri kunze kwemutemo izvozvo. Saka zvinofanira kushorwa zvikuru. Vaifanira kuti kana paine nyaya dzavari kuti Beatrice Mthethwa akaita, vanotombomira kupedza nyaya yake yaari kumirira Hopo. Zvapera izvo vapedza kutonga nyaya yaHopo kuti ari kupuwa here bail kana kuti haasi kupuwa.
Dare redzimhosva rinorambidza amai Beatrice Mthethwa kumirira mutori wenhau Hopewell Chingono. Majeri anoti haasi kubvumidza chikafu chinobva kudzimba kuti chipiwe vasungwa sezvo achityira kupararira kwecovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano nezuro rakazivisa kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere checovid-19 hwakanga hwasvika pazana nemakumi matatu nevashanu kana kuti 135, kuchitiwo vabatwa nechirwere ichi munyika yose vasvika pazviuru zvishanu nemazana matatu ane vasere kana kuti 5308. Bazi iri rakati vanhu vakanga vapora kubva kuchirwere ichi kusvika nezuro vakanga vasvika pazviuru zvitatu nemazana masere ane makumi mana nevasere kana kuti 3848, izvo zvakasiya vanhu chiuru nemazana matatu nemakumi maviri nevashanu kana kuti 1325 variwo vachine chirwere ichi munyika yose. Mukuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi munyika, bazi rezveutano rakabatana nesangano reUnited Nations Population Fund riri kupa zvidzidzo kuvanhu vachazonodzidzisawo vamwe pamusoro pemabatirwo anofanirwa kuitwa COVID-19 uye kuti chirwere ichi chingadzivirirwa sei kuti chisapararira. Zvidzidzo izvi zviri kuitirwa kudombo shawa uye vari kupinda muzvidzidzo izvi vanozotarisirwa kunodzidzisawo vamwe vari mune zveutano avanozodzidzisawo vamwe munharaunda dzavagere. Bazi iri razivisa kuburikidza neTwitter kuti vapinda muzvidzidzo zvanhasi vanhu vabva kubazi rezveutano, kumapurisa nemauto uyewo vamwe vabva kumasangano akazvimirira. Mukuru wesangano rezveutano reCommunity Working Group on Health Vaitai Rusike vanoti urongwa hwekudzidzisa vadzidzisi uhu hwakakosha zvikuru sezvo huchizobatsira kuti dzidziso pamusoro pechirwere ichi izokwanisa kupararira nenyika yose. Ngatinzwei vachitsanangura.
Danho ratorwa nebazi rezveutano rakabatana nebazi rakazvimiririra roga reUnited Nations Population Fund, iro rakanangana nekudzidzisa vashandi vezveutano maringe nechirwere checovid-19. Paine tarisiro yekuti avo vanezenge vadzidziswa vari pamusoro yatingati training of trainers. Ndinodaira kuti idanho rakanaka chose.
Munotarisira here kuti mabasa aya achabatsira zvikuru tichitarisa kuti chirwere chakunzi chaakupararira kumaruwa kunove kune veruzhinji vari kunzi havana ruzivo rwakakwana?
Inyaya yakakosha zvikuru takatarisana nechirwere checovid-19 nekuda kwekuti vanhu vazhinji havasati vaane ruzivo rwakakwana kuti chirwere ichi chiri kufamba sei, uye chirwere ichi tochidzivirira sei, uye ndezvipi zvingaitwe, angave ari macommunities, anga ari mamwewo zvekare mahealth workers vari kumatunhu. Saka tinotarisira kuti urongwa hwakakosha, uye urongwa uyu uchaita kuti vanhu vawane iyo dzidziso yavanenge vachitarisira.
Ndedzipi nzvimbo dzamungakomekedza kana kukurudzira kuti dai dziridzo dzawana vadzidzisi ava vange vachidzidzisa nezveutano?
Tinovimba kuti mabasa aya achadzika, kunyanyanyanya takatarisa kumamisha, kunyanyanyanyawo zvekare takatarisa kumatownships uko kunogara veruzhinji. Nekuda kwekuti tine zvakawanda zvatiri kuona nekushaikwa kwedzidziso yakakwana. Tikatarisa nhau yekupfekwa kwemaface mask chaiwo, vanhu vazhinji havana dzidziso yekuti iwo maface mask aya anombopfekwa sei, anobviswa sei, uye anochengetedzwa sei, kana kuti anozoraswa sei kana achinge asviba zvekare. Tiri kuona dzimwe nguva munhu anotofamba zvake akavhara muromo asi mhino yese iri pachena. Dzimwe nguva tiri kuona vanhu takatarisana kumatownships zviya vanofamba maface masks aya ari muhuro, asi vakazongoona mapurisa kana masoja ndopava kupfeka maface mask. Izvo zvoita kuti vanhu vari kutotya mapurisa nemasoja pane kuti vatye chirwere ichi.
Vanga vari mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vachitaura nestudio 7 vari parunare muHarare. Zvichakadaro, Johns Hopkins University Hospital yemuno muAmerica iyo iri kuongorora chirwere ichi inoti pasi rose vanhu vanodarika mamiriyoni 20 neimwe nezviuru mazana mapfumbamwe negumi nezvisere kana kuti 21,918,000 vabatwa nechirwere ichi, icho chaurayiwo vanhu vanodarika zviuru mazana manomwe nemakumi manomwe nezvina nemazana manomwe kana kuti 774,700. America ndiyo ichiri pamusoro pauwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 avadarika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mana nemakumi mana nezvina kana kuti 5,444,000. Vanhu vafa muAmerica vadarika zana nemakumi manomwe zviuru kana kuti 170,000. MuAfrica vanhu vanodarika miriyoni nezana nezviuru makumi maviri nezvisere kana kuti 1,128,000 vabatwa nechirwere ichi, kuchitiwo vashaya vadarika zviuru makumi maviri nezvishanu nemazana masere kana kuti 25,800. Vanhu vapona kubva kuchirwere ichi vadarika zviuru mazana masere nemakumi mana nezvitanhatu kana kuti 846,000. South Africa ndiyo iri pamusoro iine vanhu vanodarika mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe zviuru kana kuti 590,000 vabatwa nechirwere ichi. Vanhu vafa nechirwere ichi muSouth Africa vadarika zviuru gumi nechimwe nemazana mapfumbamwe kana kuti 11,900. Dare ramajistrate remuHarare nhasi ratura mutongo wekuti amai Beatrice Mutetwa vasamirire mutori wenhau Hopewell Chingono panyaya yaari kupomerwa yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare ra Major Street, vangoni nduna, vatura mutongo wekuti amai Mutetwa vamire kumirira Chingono, vachiti mashoko avanonzi vakanyora padande mutandere Facebook, mashoko akazvidza dare. Dare rinoti amai Mutetwa vakanyora pa Facebook pa page rakanzi Beatrice Mutetwa and the Rule of Law kuti Chingono musungwa wezvematongerwo enyika, ndosaka akaunzwa kudare akaiswa ngetani dzemakumbo. Asi amai Mutetwa vakaramba mhosva yavaipomerwa mudare, vachiti page iri rakagadzirwa naLori Conway, uyo akashanda naChingono mukugadzirwa kwefirimu raitaura nezvebasa ravo segweta, vachiti havasi paFacebook, uye peji iri nderaConway, izvo zvakatsinirwa naChingono muufakazi hwake. Pakanzwika nyaya iyi svondo rapera, vanduna vati mashoko aya akaita kuti pasi rose richeme-cheme nemabatirwo ari kuitwa Chingono. Vanduna, vati wakunyange hazo amai mtetuko vachitipe jira risiravo, amai mtetuko segweta hombe, vaifandira kukonzeresa kuti mashoko akanyorwa papeji iri abviswe, sezvo peji iri rine zita ravo, mumutongo wavo, vanduna vashora amai mtetuko nekuvanyorera tsamba, yavakapawo muchuchisi wenyaya iyi vawispa mabaudi, yavati haina kuvafadza, vachiti vaitaura kusafara kwavo nemafambisirwo aitwa nyaya yachingono mudare, vanduna, vati havatarisiri hunhu hwakadai kubva kugweta rine mukurumbira saamai mutetwa. Vanduna, vakurudzira ofisi yemuchuchisi mukuru munyika, vakumbirai hodzi kuti vatore matanho ekuona kuti amai mutetwa vamiswa pamberi pematare, vachipomerwa mhosva yekuzvidza dare. Vanduna, vakurudzira sangano rinonyoresa magweta reLaw Society of Zimbabwe kuti ritore matanho ekuranga amai mutetwa. Amai mutetwa, vati havasi kushamiswa nemutongo waturwa nedare uyu.
Kwandiri zvavari kuita izvi zvichakanganisa mamwe magweta, zvikuru sei magweta madiki. Pfungwa dzavo ndedzekuti kuvarwiri vekodzero dzevanhu ukamiririra imwe mando yevamwe vasungwa, tinenge tichikutevera.
Amai mutetwa vati vacharamba vachiita basa ravo reugweta zvisinei nemutongo waturwa nedare. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reLaw Society of Zimbabwe, vaRichard Chidza, vaudza Studio 7 kuti havana mashoko akawanda ekutaura pari zvino, sezvo vakamirira kutanga vaona mutongo waturwa nedare.
Izvi zvinhu zvaitika masikati hazati changonzwawo. Law Society haisati yaova majisitireti. Kote haicho inenge inekana kuitwa nesangano reLaw Society. Hatati tatambira mutongo wavo wavandu wa magistrate Nduna. Nekuti hatataona judgment yacho kuti tinyatso kuitarisawo zvekuti tingakwanisa kupa kufunga kwedu pamusoro payo.
Asi rimwe gweta, uye vari nyanzvi munyadzi zvemitemo, muzvinafundo Love More Maduku, vashora mutongo wavanduna, vakati pane mukana wakakura kwazvo, wekuti mutongo uyu usendekwe parutivi nedare repamusoro.
Pamutemo, mubumbiro remutemo, munhu wega wega anenge achipomerwa chero chaaripomerwa nacho, ane kodzero yekutsvaga gweta raanoda. Muchirungu tinoti anomirirwa nalawyer of choice. Saka munhu akasarudza kuti gweta randiri kuda ndeiri, Makutare nevamwe vese vanofanira kuteedza izvozvo. Apa nyaya iri apa ndeyekuti Hopewell Chingono ari kuda kutsvaga kuti abude musungwa hwaari. Saka kodzero dziri kutariswa ndedza Hopewell. Saka vaenda kudare, nyaya yekumbosiyana naHopewell motanga kunetsana negweta rake. Makasendeka nyaya yaHopewell. Zviri kunze kwemutemo izvozvo. Saka zvinofanira kushorwa zvikuru. Vaifanira kuti kana paine nyaya dzavari kuti Beatrice Mutetwa akaita, vanotombomira opedza nyaya yake yaari kumirira Hopewell. Zvapera izvo vapedza kutonga nyaya yeHopewell kuti ari kupuwa here bail kana kuti haasi kupuwa bail. Voizobatana nenyaya yani ya Beatrice Mutetwa.
Zvichakadai, advocate aona Nyamakura ndio vave kumirira Chingono mushure memutongo waturwa nedare uyu. Mushure memutongo uyu, Chingono abva atanga kupa hufakazi hwemamiriro akaita zvino kumajeri mudare muine magweta nemutongi chete. Zvichitevera mutongo wavanduna wekuti Chingono ape humbo hwake veruzhinji nevatori venhau vasingabvumidzwe mudare. Chingono akatarisirwa kuenderera nekupa hufakazi uhu mangwana pachikumbiro chekuti apihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso, achiti pane zvashanduka kubva paakambonyimwa mukana uyu nedare. Chingono ari kupomerwa mhosva yekunzi akakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati musi wa 31 Chikunguru, kuburikidza nemashoko aanonzi akanyora padande mutande rake reTwitter, achitsigira kuratidzira kwakange kwashevedzerwa neboka riri kuzvidaidza kuti July 31st Movement, iro riri kutungamirwa navaJacob Ngarivhume, avo vari kupomerwawo mhosva yakafanana neya Chingono. VaNgarivhume vakatarisirwa kudzoka mudare nechishanu, apo pakatarisirwa kutorwa mutongo pachikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo, vachitiwo pane zvashanduka kubva pavakambonyimwa mukana uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Gweta remutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vaMoses Nkomo vanoti vanyorera tsamba kumukuru wemajere vachinyunyuta nekubatwa kuri kuitwa vaNgarivhume vari muhusungwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vangomo vanoti vatora danho rekunyora tsamba iyi zviri pamutemo vachinyunyuta kurambidzwa kwehama dzavangaruvhume kuvapa zvekudya zvinobva kumba pamwe nekuti hama dzavo dzivaone zvakasununguka sezvakatarwa nedare svondo rapera. Vangomo vatiwo vemajere vakaramba vachizvidza mutongo wedare vachadzokera zvakare kumatare kuitira kuti kodzero dzavangaruvhume dzisaramba dzichityorwa.
Nyora tsamba kumukuru wemajere, Commissioner General of Prisons and Correctional Services, tichinyunyuta pamusoro pezvatasangana nazvo. Takumbira kuti kana zvichibvira tisangane navo tionesane kuti tingaremekedza sei mutongo weHigh Court. Saka takatarisira kuti vachadzoka kwatiri vachitizivisa kuti tosangana rini tionesana, asi kana varamba tinodzokera kudare kuti dare ritipe oda yakanyanyosimba inotaura kuti maclients edu vanobvumidzwa kuwana chikafu kangani uye chikafu chacho chinouya nani.
Mudzimai wavangaruvhume amai Nyasha dzashe Ngaruvhume vaudza Studio 7 kuti vakarambidzwa kuvaona nezuro asi vakati vachiri vakabatikana zvikuru nezviri kuitika pamurume wavo, nekudaro vanga vasingakwanisi kutaura nesu pamhepo. Vakati titaure nemukoma wavangaruvhume vaPeter Ngaruvhume. VaPeter Ngaruvhume vati semhuri vari kushungurudzika zvakanyanya sezvo zvakaturwa nedare zvisiri kutevedzerwa. Vati nezuro pavakaenda nezvekudya vakadzoswa nazvo uye vakarambidzwa kuona munin'ina wavo.
Saka nezuro musi wemuvhuro takanga tiriko kusikuru tikamira kwemahawa anodarika maviri hatisakwanisi kuvaona. Pakatongozobvumirwa malove anonzi Magweta chete ndio vakabvumidzwa kuzopinda kuti vavaone. Isu semhuri hatina kukwanisa kuvaona. Kafu takanga taenda nacho sevanhu vakanga vapiwe tsamba nevematare, hatina futi kukwanisa kuti tivape tivasiyire uye kuti tivape vadye. Uye takanga takwanzi kuti tinokwanisa kuendesa chikafu chinotengwa online chete. Chikafu ichocho munhu wacho akauya nechikafu akamira for 1 hour, akamira kweawa nechidimbu kuti angokwanisa kuvapa chikafu.
VaPeter Ngaruvhume vatiwo chiri kuvashungurudza semhuri nyaya yekuti munin'ina wavo ava kutobatwa semunhu ari kupika jere asi iye asati abatwa nemhosva yaari kupomerwa.
Zviri kuitika zvinenge zvakatoomera hozi, nekuti isu tinongofunga kuti kana munhu akapomerwa mhosva, iyo mhosva yacho isati yapo asati atongwa, anenge asiri munhu ane mhosva. Asi kuti anenge aizofarire kunzi mhosva yako yapo kana wabatwa unayo usina, hatina kukwanisa kunzwisisa kuti usina mhosva unganzi iwewo wobatwa semusungwa ane mhosva, wogara uri mutambo wemacheni wakasungwa makumbo wonzi aonekwi nehama. Hatinyatsi kunzwisisa kuti zvinofamba sei kuti zvinhu zvakadaro zvinoitika. Saka zvinoti zvinotinesa uye zvakangooma mhosva. Semudzimai wacho haabvumidzwa kuona, semunhu wepadhuze anofanira kuti aonewo mukoma wake. Izvozvo zviri nani.
Mukuru wesangano rakazvimiririra reZimbabwe Association for Crime Prevention and the Rehabilitation of the Offenders vaEdson Chiwota vati zvakakosha kuti kodzero dzevasungwa dziremekedzwe kunyange hazvo nyika yakatarisana nedenda reCOVID-19.
Hakuna mutemo unobvumira kuti munhu anorambidzwa sese, asi kuti anenge amaindividhua maesemaindividhuawo yekuti varinenge vachitora mukana wekuti vaite izvo, nekuti hapana mutemo kana mukatarisa muekti kana ichingave chiinyange dai muconstitution dzaino, hapana chinozi muaraaaesese, asi kuti munhu anenge ari neautority neanenge anorambidza vanhu kutisaanhustaf.
Asi mutauriri wemajere amai Meya Kanyezi vaudza Studio 7 kuti havasi kutambira zvekudya zvinobva kudzimba nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Vatiwo havasati vaona tsamba yakanyorwa nemagweta avangaruvhume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tomotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yemuLibya iyo iri kutambirwa pasi rose yaita hurukuro dzepamusoro-soro dzapindwa nevamiriri vedzimwe nyika pamwe nevakuru vakuru munyaya dzechiuto. Gurukota rezvekutyidzana kweGermany nedzimwe nyika vaHeikomas pamwe negurukota rezvekudzivirirwa kweTurkey pamwe nerekuKatar vasvika muTripoli kuzoziya kusagadzikana kuri munyika iyi. Nhaurirano idzi dzinoitika mushure mekunge mauto ari kurwisa kumaodzanyemba kweLibya apomera mhosva Turkey yekutumira varwisi veIslamic State pamwe nevamwe varwisi munyika iyi. Vakuru vakuru muhurumende muAustralia vari kubvunzurudzwa nekomiti yeparamende pamusoro pengarava inonzi ine vanhu vakabuda vasina kuvhenekwa kana vaine chirwere checovid-19. Vanhu vanodarika zviuru zviviri nemazana mashanu vakabvumidzwa kubuda mungarava yeRuby Princess vasina kuongororwa apo yakamiswa pamahombekombe eguta reSydney. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kukurudzira hurumende kuti isimbaradze mabasa ekusimudzira makambani emunyika senzira yekuedza kudzikisa mitengo yekukwira kwezvinhu kana kuti inflation uyo wananga kumawere zvakare. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nemugovera, bazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats rakazivisa kuti mitengo yezvinhu kana kuti inflation yakwira kusvika pazvikamu mazana masere nemakumi matatu nemanomwe kubva muzana kana kuti 837.53%. Muna chikumi mitengo yezvinhu yaive pazvikamu mazana manomwe nemakumi matatu nemanomwe kubva muzana kana kuti 35.53%. Izvi zvinorevei? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda.
Digital so inflation yacho iri kunyanya kukwira mumazim dollars mune mabond notes, asi kuma US dollar inflation inenge iri stable. Zvinoratidza izvo kuti inflation iri kuitika iri kukonzerwa nedepreciation yemari, ndo iri kuti zvinhu zvirambe zvichikwira, asi zvinhu nema US dollars price haisi kukwira. Zvinoreva izvo kuti panoda kugadziriswa stability yecurrency iwe iri stable, pange paine a non-relationship pakati peZimbabwe dollar neUS dollar, zvekuti mari yako yaunayo nhasi zvairi kutenga hazvifani kuchinja mangwana. Saka kuti zvigadzirike izvi, Zimbabwe inofanira kunge ichiexporta zvinhu zvakati wandei kuene yatinoti foreign currency. Kana mawana foreign currency ndiyo inoti currency yenyu istabilize. Saka izvozvi tiri kutarisisa kuti hurumende ine matanho airi kutora ekuti zvigadzirike in the long run. Notarisa isu kune iri kunzi 12 billion mining industry by 2023. Takaona mukuru wenyika akanga ari kuchiadzwa akazvinda zvakare kuhwange kuitwa mining yakasimba. Izvi zvinhu zvakadai izvi ndo zvinhu zvinofanira kunge zvichiitwa but at a greater scale. Maprojects iwayo hongu akanaka, asi zvaida kuti zviwedzerwe kuti ti increase mining production yedu, ngatiregere kumirira one product.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanoti nyaya yekutengesa mafuta edzimotokari nedhora rekuAmerica ari kupawo kuti mitengo yezvinhu irambe ichiita chamuramba mhuru.
Tichitarisa kuti lita rimwe chete repeturu rinoita euro dollar 28 cent, lita rimwe chete redhiziri rinenge richiitawo dollar 15 cents. Saka avo vanogadzira zvinhu kana vemakambani vanenge vachitengesa zvinhu vanoitawo kuti vakwidze zvinhu zvichienderana nemari yavanoshandisa pamusika mutema kuti vatenge mafuta edzimotikari. Ndo zvanyanyisa kukwidza mitengo yezvinhu.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanotsanangura zvinoreva kukwira kwakadai kwemitengo.
Zimbabwe pari zvino iri mune yatinoti muEconomics chronic high inflation. Chronic high inflation zvinongorava kuti zvinhu zviri kuramba zvichingokwira kwenguva yakarebesesa. Chronic high inflation normally inoita kuti nyika izopedzisire yamudambudziko rehyperinflation rinove dambudziko ratambosangana naro munana 2007 munana 2008. Fokuzi hatisati tapinda hedu muhyperinflation, nekuti hyperinflation inodefinwa semonth on month inflation ye50%. Isu month and month inflation yedu ichiri pa35.53%.
Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti havana chivimbo neZimStats vachiti kuda kuteerera zvairi kuburitsa kuchengetesa bere chitunha.
Semaziviro edu mafigures tingati anenge ano control kana kumanejo kuti asavhundiswe vanhu. Nyanzvi dzime dzekutotaura kuti inflation iyo zvino ya over 1000 vari kuti probably ta number 2 kunyika yeku Venezuela.
Vachitambara vane maonero mamwe chetewo.
Aso wamwe wano agiwa wachiti maofficial inflation figures anogona kusabuditsa pachena dambudziko rekukwira kwezvinhu nokuti anenge achingomezha zviri kuitika muofficial market. Makaona economy yedu yemuZimbabwe ya highly informalized, saka maofficial figures atiratidzi zviri kuitika muinformal economy, anongotiratidza zviri kuitika muformal economy. Inowe formal economy ya diki diki tichienzanisa nenyaya yeinformality ya zara munyika medu.
Inflation yekuVenezuela pari zvino iri pazvikamu zvuru zvina kubva muzana kana kuti 4000%. Nyika iyi neZimbabwe ndidzo dzazezesa pasi rose munyaya dzekukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Vanachiremba vashoma vachiri kuenda kubasa panguva iyo vanachiremba vakawanda nevakoti vari kurangwa mabasa vachiti hurumende tange yagadzirisa mihoro yavo. Vanoti kuratidzira uku kuri kukanganisa basa ravo mukurapa varwere panguva iyo nyika iri kurwisana nechirwere cheCOVID-19. Mike Hove weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Trevor Chivandire kuti tinzwe zviri kuitika muzvipatara.
Hongu, zvinokanganisa kubatwa kwebasa. Nokuti I think zvinotongozikanwa kuti kana vanhu vasiri panzvimbo yavo, it means kuti pane chinenge chisiri kutokwanisa kuitika. Kana kuti ivo vashoma vacho vanenge vapinda, vanenge vava kufanira kuti vabate basa revakawanda. Zvinova zvinhu zvinoivawanzira basa kana kuti kuvaita overwhelm, especially nepatasvika pari zvino nekupararira kuri kuita coronavirus. Vanhu vari kurwara vanonida kuti vapinde muchipatara vari kuramba vachingowanda zuva nezuva. Saka ende nokudaro futi I think zvinhu zvinozikanwa kuti vanachiremba vanosiyana mabasa avanoita. Tikatarisa iki zvino patiri kubata basa, vanachiremba vari kuwanikwa ike zvino nguva dzose ndivanachiremba vanongoita nezvekupa mapiritsi anonzi mafizishen. And then vamwe varwere vanouya vaine zvimwe zvirwere zvinozonida vamwe vana mazvikokota, hatisi kukwanisa kunatso kuvabatsira nokuda kwekuti tinenge tisina vanachiremba vane ruzivo rwakakwana pamusoro pezvavanenge vachirwara nazvo.
Pari zvino pati pashaya vanhu vangani vanouya kuchipatara cheparirinyatwa vachitsvaga kurapwa?
Kubva zvatazarura mamikova yedu ndingati tarasikirwa nevanhu vanokwana kuita makumi maviri nevatanhatu 26. Vazhinji vacho vakanga vaine mamwe matambudziko avaiva nawo pamusoro pechirwere checoronavirus. Zvichidaro futi tinoona kuti vakanga vari vanhu vanga vari vechikuru, avozve vakanga vauya vaine coronavirus disease yakanga yakati nyanyei, iya yatinoti severe disease.
Tiitsanangurirewo kuti pamunoti muri kurapa vanhu munenge muchivarapa sei vanhu vane chirwere checoronavirus?
Hakusati kwava nemushonga wati wawanikwa ukapruviwa kuti zvokwadi uyu unodzivirira chirwere checoronavirus kana kuti uyu unorapa uchipedza chirwere checovid-19. Saka mukurapa covid-19 tinoita yatinoti iyo supportive management. So kuti munhu uyu anenge aine oxygen shoma muropa rake tinomuisa paoxygen, and then kana asingachakwanisi kuwana oxygen yekumadziro tine mishina yatinayo yatinoisa inokwanisa kupa imwe oxygen yakawanda. And then tinovapazve mishonga inobatsira kunyaradza marwadzo, nokuti vamwe vanouya vaine chirwadzo chemuchifuva tine mishonga zveyatinopa inonzi masteroids, iyo yakapruviwa kuti inobatsira vanhu vanenge vaine chirwere chakanyanya chiya chatinoti severe disease.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Trevor Chivandire vachitaura vari parunhare muHarare naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai, muri Zimbabwe. Tinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu cheve chidiki che The Connection. Nasi manheru na 8 PM. Nasi muchirongwa tiri kutarisa nyaya yezvokuparira zvakanyanya koita chirwere checoronavirus munyika, icho chauraya vanhu vanodarika 130. Tiri kubata zvekare nyaya yezvokumbunyikidzwa kwekodzero dzevatapi venhau kunonzi kuri kuitika munyika. Muri Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi pano paStudio 7. Nasi manheru na 8 PM. Muineni Mike Hove.
Zvongwa yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bazi rezveutano nezuro rakazivisa kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere checovid-19 hwakanga hwasvika pazana nemakumi matatu nevashanu kana kuti 135. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, iyo inesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.